pamutengo wedu wemafuta pane zvinhu zviviri kana zvitatu zvinoitika. Pane atinoti mageopolitical issues, nekuti mafuta edu anowanikwa paindernational market, anogadzirwa kunze kwenyika akawanda shoma, ndiye atinozongodzinganisa neethanol yatinayo muno munyika. Asi mafuta ruzhinji rwawo runobva kunze kwenyika, maoil producing nations neasi agiri nyika dzekunze. Saka ndo panodetemainwa, ndo panogadzirwa mitengo yemafuta paindernational level.
Vagwanyanya, sei mitengo ichizokwira nekudzika zvakanyanya kudaro munyika yeZimbabwe kunda dzimwe nyika dzakaikomberedza?
Tinoziva isusu kuti Zimbabwe ine timalevhi twainoisa tehurumende twakasiyana siyana tweimba mitengo yemafuta, tinokonzeresawo kuti mitengo yemafuta ikwire nekudzira. Zvakamboitika paya muna January pakairidziswa malevhi nema5 cents, takaona mafuta achidzika zvishoma. Chimwe chikonzero futi zvechinoitika ndechekuti mafuta edu kuwanikwa kwawo kana kushayikwa kwawo kana kudhura kwawo kunogona kutariswa neziso rekuti tine yavo here foreign currency. Sekutaura kwandakaita kuti mafuta mazhinji anobva kunze kwenyika achiimpotwa. Zimbabwe parinhasi haina foreign currency dzakakwana dzekuti iimpote mafuta anokwanirana nezvinobikwa munyika muno. Reserve Bank yanga ichiallocata about 10 million or 10 to 15 million pasvondo rega rega ichiinda kumafuta. Asi nokukwira kwakaita mafuta paindernational market zvinoreva izvo kuti mitengo yemafuta iyoyo inokonzeresa kuti mari inobikwa kutenga same quantity yemafuta irambe inde pamusoro ikwirirewo. Saka kana foreign currency dzisina kuwanda munyika, zvinoreva izvo kuti mitengo yemafuta ichakwira.
Totarisawo imo muZimbabwe macho, makambani anotengesa mafuta, magaraji akasiyana siyana, mitengo yavo inosiyana siyanawo zvakakura zvakanyanya kudaro iyo ichitengeswa munyika imwe chete. Zvinofamba sei?
Chimwe chingangoitika ndechekuti panoitika futi zveshortage yemafuta ipapo nenyaya dzeforeign currency dzichinetsa. Vamwewo tinobva tatora advantage yekuti mitengo yacho yobva yachikwira nekuti product yava in short supply, haichanyatsi kuwanikwa. Asi ndingangoti nyaya yakanyanya kukosha kosha pano nhasi muZimbabwe kuti zvimwe zvingaitika izvozvo, asi kune dzimwe nyika kukura kunozoita mafuta hakuzofanani kunge kuri kukura kunoita kune dzimwe nyika dzakaita sana Botswana nedzimwe dzakasiyana siyana. Vana South Africa, nyaya yanyaya kukosha inyaya yeforeign currency. Reserve Bank iri kutaura yekuti iri kupindira panyaya iyi ichiingiriza allocation yeforeign currency inoenda kumafuta kusvika pa20 million. Kuzoitika maissues ari muglobal economy zvinokonzeresa kuti nyaya yedu yemafuta ive nyaya inenge ine impact yakakura munyika pakuitika kwayo.
Dzimwe hurumende dzekunzo kwotinonzwa kuti vanoita zvavanoti masubsidies zviya, vachibatsira pamutengo iwoyo kana mari dzakwira pasi rose kudai. Sei nyika yeZimbabwe isingakwanisiwo kuita izvozvo?
Nekuti haina mari, nyika yedu haina mari panguva ino yekuita iwawo. Kutonosvika pakuallocata 20 million tinenge tatogomera, tiri kutotora ino mari yakawanda kubva kune mamauses eforeign currency, kubva kune mamauses emari yemunyika.